Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 29 2016. Makateerera kuStudio 7 nefenyere yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ya kudzoka kudare kuConstitutional Court tawana tsamba yatanzi tikande avanoti maheads of arguments kuConstitutional Court kuti nyaya yedu igoenda pamberi pevatongi.
Mutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vodzokera kumatare edzimosva vachiti mabond note haasi pamutemo. Zimbabwe inoti yave kuda nguva yakareba kubhadhara zvikwereti zvayo kuIMF, World Bank nedzimwe nyika, asi vamwe vanoti uku kuteya nzou neriva. Varimi vechibage munzvimbo yemakonde mudunhu remashonaland west vanoti gohwo ravo richakanganiswa zvakanyanya nekuda kwemakonye kana kuti ami wemu ari kudya zvirimwa zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro reConstitutional Court rakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, ava akutungamira bato reZimbabwe People First, chekuti mabond note haanzi haasi pamutemo munguva pfupi iri kutevera. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Mujuru vakakudza nyaya iyi kudare vachiti mabond notes akaunzwa zvisiri pamutemo, saka nokudaro hafaniri kushandiswa munyika. Mutauriri wamai Mujuru vaJelas Mawarire vaudza Studio 7 kuti dare reConstitutional Court ranyorera magweta amai Mujuru kuti vasvitse magwaro kudare ekuti nyaya iyi izewe mudare kana kuti heads of argument zvichitevera chikumbiro chakasvitswa kudare namai Mujuru.
Nyaya yemabond notes yakudzoka kudare kuConstitutional Court tawana tsamba yatanzi tikande avanoti maheads of arguments kuConstitutional Court kuti nyaya yedu igoenda pamberi pevatongi. Zvichava zvichaitika ndinoona kuti zvingangoitika kutanga paFebruary kuti nyaya iyi ipinde mudare reConstitutional Court.
Vamawarire vanoti amai Mujuru havasi kufara kuti veruzhinji vakambonyikidzwa kushandisa mabond notes uye mutemo wakashandiswa kuunza mabond notes aya hauzi pamurau.
Mabond notes aya mukatarisa akaitwa chimbunyembunye, haana kujeka kwakanyanya kuripo kuti tione kuti chikonzero chokuita mabond notes chaimbova chei. Nokuti dzimweni dzenguva tinoudzwa kunzi avanoti pachirungu maexport incentives, asika unopa maexport incentives kuvanhu vasinga export, inini handiexport asi mabond notes ndinomapiwa.
Vaenderera mberi vachiti hurumende kana ichida kudzosa mari yemuZimbabwe inofanira kuita izvi ichitevedzera murau.
Tinoona kuti mabond notes itori zimu dhola yavakadzosa zvisingasi pamutemo. Isusu nyaya yedu ndeyekuti aiwa, kana muchida kudzosa zimu dhola, dzosai zviri pamutemo. Teedzai mutemo kuti mudzose zimu dhola. Musati imimi kana makaba mari dzevanhu dzanga dziri mumabhengi. Madziba maakutadza kudzosa mari dziya maakundoprinta manewspaper movapa mongoti aiwa ingotambirai ende nokuda kuti zvabva kuhurumende zvino zvatiri aiwaka mari iproperty iprivate property yevanhu yakatochengetedzwa pamutemo under section 71.2 ye constitution inogara under private property saka mari inofanira kuchengetedzwa nokudaro kuti mutini ni mari yangu yandakaisa mubengi se US dollar momuka muchiti mangwana ndakupa bond note risingakwanisi kushandisa kana ndikada kubuda kunze kwenyika risingakwanisi zve kuti kana ndichida kutenga motikari kana ndichida kuimporta anything chendoda kuimporta kubva kunze kwenyika handikwanisi kushandisa bond note iro saka munenge matondiisa pachinzvimbo chandanga ndisiri ndine mari yangu iri US dollar saka matovioleta maproperty rights angu.
Amai mujuru vakambokwidza nyaya iyi kumatare mabond notes aya asati aparurwa asi dare reconstitutional court rakambovati vamire vatange vaona kuti hurumende yaizoshandisa nzira dzipi kuunza mabond notes aya zvichakadai veruzhinji vakaita samuzvare Takunda Makanza vaudza Studio 7 kuti veruzhinji munyika vachiri kutambura kuwana mabond notes acho kumabhanga.
Holiday noita totadza kufamba kuenda kwatachida kuenda nenyaya yekuti nyaya yesikwani mari yesikwani kwamabhengi nditatambura tikutoshaya kuti bond racho rakauyirei nekuti tafunga kuti maybe kuya kwakaita bond ndokuwanikwa kushange uchitika mari mumabhengi but still zvakangofanana hakuna kana mari.
Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakaunza mabond notes aya mwedzi wapera richiti aizoshandiswa kupa mubayiro kune vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika asi mabond notes aya ave kungowanikwa chero nani zvake kubhanga aine uremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota runona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti Zimbabwe yakumbira IMF kuti ipiwe nguva yakareba yekubhadhara mitero pazvikwereti zvayo kana kuti maarias kumabhanga akaita seIMF, World Bank, African Development Bank nedzimwe nyika. Chikwereti ichi chinosvika $1.2 billion uye Zimbabwe yainge yati yawana mari yekuchibhadhara muna Gunyana asi izvi zvakakona n'anga murapwa achada. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti Zimbabwe haina kana mari yacho yekubhadhara zvishoma nezvishoma.
Well, the very idea yekuti vari kufunga kuti vanokwanisa kubhadhara chikwereti chinoita $1.2 billion when they can't pay my salaries, when my hospitals haana mushonga, when Harare so matoita outbreak yetyphoid, when 4 million people have to be fed, I think it's just ridiculous. And kurakidza kuti vapererwa, kurakidza kuti vatadza kutonga. Chiri kudiwa muZimbabwe ndechekuti we must pursue right economic policies. Taita pursue my economic policies ane musoraya. Tadzila futi ne politics dziri ugly. Once we sort our politics and our economics, we can go to the World Bank, tochienda ku IMF, tochinokumbira program inonzi HIPIC, Highly Indebted Poor Countries Program. Takumbira program iyoyoyo. Program iyoyoyo inoti kana mabehavior sevanhu munokansilirwa zvikwereti zvenyu zvese. But you have to create a track record and you have to show kuti you are prepared to play according to the rules of the international community. So chavari kufunga chitsoti kufunga kuti tikabhadhara mari takutokwanisa kutora madzimari ari ku World Bank neku IMF. That won't happen. Because Maria Varungu and Varungu won't give you Maria Vopasna Matems. Kunyanyanya ne wi when you know the Trump Arguya. Varuto Roto Moka. Vanam Gabena Nachina Masa.
Asika va biti IMF na umboti ere Zimbabwe aikwanise kuti inge ichi regererwa paspe HIPIC nekuti upfumi wayo unoradza kuti inokwanisa kubhadhara zvikwereti.
That was the IMF yanga ichiri mumudi yekufunga kuti vakomana ava vane game and they were giving my reports. The fact of the matter, we qualify for HIPIC. Mukatarisa budget rachina masa remari mwezuro uno rototara kuti debt as a percentage of GDP yedu yato ku 79% threshold di 50%. Motarisa futi ma exports threshold di 100% tipa 240%. So ma threshold SI 50% ne 100%. Tinoto qualify, tinoto fura. So we qualify for YPIG. YPIG is not going to be highly dated and poor. And then the arrow equity tripua and the And then the arrow equity highly dated in the So that is not an issue at all. And the inauthority desktop exercise. Panana jiri murumende nini. IMF yaka tanyora tsamba mzwa 17 June 2013. Yekuto tumira wano kutuwa zeta that desktop exercise. Na pasina kutuwa indarapisha. Tika data kato peza yipiki. Kudara. Taka kuto piwa mazimare. Kutika data kutuwa kuto vaka magesi. Kuwange 7 and 8. Kune kubatoka. So those are lies. Zimbabwe is yipiki eligible.
Ko iyo urumende sei ya imboda kurambaramba ninyaya ye hipiki pani changachaka ipa ere
havadika kuzivazi vari puwa ndaka mbolita mginicharo wa chombo mkabinit aramba utatisi puwa ndio makuranda eva badaris $100 ndika nai president muna anota hasi puwa muna kutambira $100 kune zimwe nika maminisa ntambira 40,000 so how do you dispute kutu ya puwa
Vaimbo wa guru kotara zvoupfumi vachitungamira bato rinopikisa PDP vatendai biti vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano rinomirira varairidzi nevashandi vehurumende reApex Council raramba zvanga zvarongwa nehurumende zvekuti pane kuti Panokuti vapiwe mari dzema bonasi dza 2016 mari idzi dzungoenda kuma stand ekuvaka dzimba anonzi nehurumende iri kutsvagira vashandi vayo. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakabuda pachena kuti hurumende haina mari yekubhadhara vashandi mabonasi asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vashandi ava vanofanira kubhadharwa mari dzavo dzebonasi. Mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano revarairidzi Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure.
Idanho ratiri kuramba zvachose nekuti imwe nzira iri kuda kushandiswa nehurumende kuda kubira vashandi. Mastenzi kana hurumende ichida kuvapa ise nani monetary incentives ngaipiwe vangapiwe vanhu asi monetary incentives anofanira kuramba angoripo sekugara kwaanga aripo kututsira kwava kwachifanirwa kuita nekuti varozvari zvavanozvitipa zvakashota saka isi kuramba zvachose kana vachinge vafunga kuti mastenzi akureplesa mabhonasi ngavagare nemastenzi avo votipa mabhonasi edu
asika hurumende inenge isina mari hamuzoone kuti munozoshaya here kana kobi
Hurumende yedu ine mari yakawanda nekuti tinoona tikanzwa mari dzatinonzwa kuti imwe yabiwa nanhingi imwe yadyiwa nanhingi tikabatanidza dzose Zimbabwe ine mari zhinji sakusanganisira madiamonds atinochera goridhe ratinochera upfumi hwedu upfumi hwakanyanyisa chaizvo zvekuti hurumende yedu ndo inofanirwa kuve yekupedzisira kuchema chema kuti haina mari
saka mukasapiwa mari dzacho dzemabhonasi muchaita sei sevashandi vehurumende
Sekuti wala kwa takaita isu sebatu ya Rural Teachers Union of Zimbabwe takati isu muna January mnyaya ema bonus kana isingi isa tia tona kutuwa zisere isu kufakureli chitanga atisi kuzoenda kubasa kusikira pano urongo wakakwana unobatika unooneka kuti mari yedu tiyapu wa musubi asa atisi kutarisira kuti muzwara joringe rizikure tiri echida kuti wanu wakwana sekundi wachi wana bairu wawu kushanda kwa wakaita zaka simpa muna 2016 saka isu tichange jira kurudzirana nevamwe vashandi vatinoshanda navo kuti vanhu vamboramwa mabasa kusvika mari iyo ichinge yauya gore rinouya tagara tati tine kampeni yekuti gore rekuti taakuda kudyawo sevashandi saka tichange tichifamba nedingindira iroro tichisanganisira kuda kutodyawo bhonasi yedu yatofanira kunge tichiwana yavari kutihima
mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare na Blessing Zulu Studio 7 Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Rinoti kunyange hazvo hurumende ichiti chirwere chemanyoka chetyphoid chadzikira, umbo hunoratidza kuti chirwere ichi chakatekeshera muguta reHarare nenzvimbo zhinji dzemunyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Yeah. vachitaura mushure mokuenda kuchipatara cheBeatrice Infectious Hospital muHarare uko kuri kurapwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane typhoid gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vakati kanzuru yeHarare pamwe nebazi ravo vakamisa kupararira kwechirwere ichi vakati pavanhu makumi maviri vanofungidzirwa kuti vane typhoid vari muchipatara ichi vazhinji vacho vaibva kumbare uko kwakashaya mwana ane makore 13 nechirwere ichi musi wekisimusi asi munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Evans Mastara vati pane vanhu vakawanda zvikuru vari kubatwa netyphoid muHarare nedzimwe nzvimbo munyika vamastara vati vanhu vakawanda vari kuenda kuzvipatara zvakazvimirira uye vane humbo hwekuti nyaya yetyphoid haisi kutaurwa nemazvo nebazi rezveutano
typhoid iri yakatopararira kupfuura picture yatiri kupiwa and it can only get worse zvikaramba zviri zvamamirira zvakaita challenge andoda kupa kune magovernment officials ndekuti vambotenderera mumalaboratory ari muHarare mese vachitora statistics dzekuti over the past month vanhu vangani vakatestiwa vakaita positive for typhoid dambudziko rinoitika nderekuti hatina maproper reporting mechanisms ekuti munhu akabatwa nechirwere chetyphoid zvikurekodwa kupi vanhu vakawanda vanongoonekwa mumas jari akawanda muHarare ubatwa typhoid orapiwa kuenda kumba but statistics zacho hadzisi kukonektiwa dzikakonektiwa vanhu vanogona kushamisika
vanotiwo zvinosuwisa kuti vanhu vari kurwara nechirwere chinokwanisa kudzivirirwa nekurapwa uyewo vati vese vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka vanofanira kuendesa kanzuru yeHarare nedzimwe dziri munzvimbo dzavanogara kumatare kuti varapwe pachena vachiti makanzuru ndiwo ane basa rekuona kuti vanhu vawana mvura yakachena uyewo kuti marara atakurwa
nezvandotokurudzira vanhu ndezvekuti seivava vawana vachirwara nezvirwere zvakonzerwa nenegligence yesiti kanzo ndezvekuti vatotora kanzo vaendese kumatare edzimhosva inotovabhadharira mari dzekuchipatara even compensation sekesi yemunhu arasikirwa neupenyu tinoona izvo kuti havasi kutora nyaya yeservice delivery especially kumarocation seriously vakungoita mazvake mazvake unoona kana china ichiita kana mwedzi wese isina kutakurwa vachiita hana petu asi mota dzavo ivo dzaanofamba nadzo dzinenge dzine peturo
asi mutauriri wekanzuro yeHarare vamike uchideme vanoti kanzuro yavo iri kurapa vanhu vese vane zvirwere zvemanyoka pachena
munhu wose ari kuuya aine masainzi ekuti angange aine chirwere chetyphoid akauya kumakanzuro clinics tiri kumurapa pachena ndiro basa redu iroro ichi chirwere chekuti tikati vanhu vabhadhare tinoona kuti vanhu havazouyi kuzorapwa saka vanhu vanongouya vorapwa pachena vodzokera kudzimba dzavo kana vachinge vapona
humbo hwokubva kubazi rezveutano hunoratidza kuti mwedzi uno chete pane vanhu vanodarika zviuru 10 vakabatwa nezvirwere zvemanyoka munyika yese uye pane vanhu vana vakatofa nekuda kwezvirwere izvi munyika yose zvirwere izvi zvakawanda kumashonaland central nemanicaland kwozotiwo mashonaland west Harare neBulawayo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSyria pamwe nezvikwata zvakawanda zvevapanduki vavirirana kumisa kurwisana nyika yose kutanga mangwana chishanu. Sezvimwe zvibvumirano zvekumisa kurwisana zvakamboitika, chibvumirano ichi chinongoshanda chete kumauto ehurumende yeSyria nemapato anoipikisa kwete masangano nemagandanga akaita seIslamic State neAl-Qaeda. Vakuru vakuru muhurumende yeUnited States vanoti mumwe mukuru wechikwata cheIslamic State muguta rachinoti ndiro guru renyika reRaqqa muSyria aurayiwa mukubhombwa kwakaitwa nemauto emubatanidzwa svondo rino izvo zvatsinhira mashoko akambobuda kare. Varimi vechibage munzvimbo yemakonde mudunhu remashonaland west vanoti goho ravo richakanganiswa zvakanyanya nekuda kwemakonye emhando yeamiwem ari kudya zvirimwa zvavo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimo wekumakonde vaEdmund Chiswa vanoti makonya ari mumunda mavo aparadza zvirimwa zvavo sezvo ari kudya moyo wembesa dzavo. Vachiswa avo vakarima mahektare 15 vanoti nekuda kwemakonye aya goravo richange rakadzikira zvichienzaniswa nezvavaitarisira.
Then isu totarisira kuti this year tikatomvura ikanayo tikarimawo zviri naniwo pamaybe tikwanisa kunzvenga nyaya yekuimport but pakazoita maamiwemu aya akadya anobva akanganisa goho redu and akakanganisa goho redu zvakureva kuti taakutoshandisa dzimwe mari dzataifanira kuita zvimwe zvinhu kutenga futi chibage.
Vanotiwo chave kunyanya kuipisa zvinhu inyaya yekuti makonye aya ave kuramba kufa nemushonga wakaita sedesis.
Because dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti iyo mushonga wacho watiri kushandisa mazuva ano hausi kunyanyova effective, hausi kunyanyouraya stereki.
Mumwe murimi wekukanyaga vamishek mudzimu avo vanga vachitenga mushonga wecreptep wekudzivirira makonye mumunda mavo vanoti kunyange vakakurumidza kuona makonye mumunda yavo vashandi vearex vanononoka kuenda.
Ende imwe dambudziko futi nderekuti takaripota nyaya dzacho kuvakuru vearex ava vari kuratidza kunge vasiri kumhanyidzana nazvo stereki. Vakatorilaxa zvavo vanozoya panguva yavanodira ofu ichisusu gohwe redu manje ringe richitokanganisika zvakasimba.
Mukuru weagritex mudunhu rematshonaland west muzvare Edna Shambare vatenda kuti pane makonya ari kudya zvirimwa zvakaita sechibage asi vanoti bazi ravo riri kushanda usiku nesikati kuti makonye asapararire nenyika yose. Muzvare Shambare vanoti makonye anodya zvirimwa anowanda mvura painombomira kunaya kuine zuva raka wanda. Vanoti vakaisa vanhu munzvimbo dzose kuti dzishande nevarimi kuti vauraye makonye achiri mashoma muminda. Makonye anonzi akaonekwawo kumatunhu anoti Hurungwe, Sanyati neKadoma. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mapato ezvematongerwo enyika matsva ari kuramba achiparurwa muZimbabwe panguva imwe cheteyo. Mamwe mapato anopikisa hurumende ari kuumba mibatanidzwa yekuti arwisane nezano PF musarudzo dza2018. Pari zvino pane mibatanidzwa yemapato ingada kusvika mitatu kana mina inosanganisira weCoalition of Democrats kana kuti COD, National Electoral Reform Agenda NERA neNational Transitional Authority NTA. Mamwe mapato akaita seMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai akatobuda pachena kuti haasi kuzofa akabatana nemamwe mapato asina maonero akafanana neavo, kusanganisirawo bato reNCA iro rakatozivisa kare kuti harisi kuzopinda mune chero mubatanidzwa. MDCT yakazivisa kare nezvainoda mumubatanidzwa uye vainoda kushanda navo. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kuwanda kwemubatanidzwa mucherechedzo wekuti mapato anopikisa muZimbabwe haasati azvipira kushanda pamwe chete sezvo vatungamiri vemapato aya vaine kupesana kwavo kusinei nezvematongerwo enyika. Mapato ari munyika pari zvino anodarika 30. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaPishai Muchauraya pamwe nemutauriri weNCA vaMadok Chiwasa. Tatanga nekubvunza vaMuchauraya kuti vanoona sei nezvekuwanda kwemapato anopikisa.
Ndingati chekutanga, kuwanda kwemabato hakuna kuipa. Vanhu vanokwanisa kufome mabato avo akawandisa sezvakaite kunana Nigeria nekune dzimwe nyika dzepasi rineri. Mapato anogona kunge akawanda, asi chakanyaya kukosha kuti pati yenyu inoita sei kuti ikwanise kunge ine rutsigiro rwokunge iri pamberi. Saka nyaya kuwanda kwemabato is not a problem. Problem iri panyaya yekuti kana munogona kuwanda musiri organized. Saka kuwanda kwemapato hatingatipi inyaya kanyaya kuipa mani. Asi chinongodiwawo ndechekuti mabato iwo anogona kushandira pamwe chete ndokunge vaine mavalues akafanana.
Vachiwasa, munoti iwo nenyaya yekuwanda kwemapato ezvematongerwo enyika anopikisa muZimbabwe?
Ndingavatora zvese kubva mumuromo mangu. Chandingangoda kutsigira ndechekuti isusi nse ndio prison tisinga kwanisi kuti pale panzotarwa kwanzi takawanda kuda madingo batana imi mungoita bato 1 mubvise zvanipeyo chinozotinesa ndechekuti zvangacharwa izvo kupedza zvangaita zvemavalues isusi mishangano wenca donzo redu nderekuti mutemo uripo uri mubumbiro idzaro mutemo new constitution mitemo yakashata ndo mitemo yekazane zvanipeyo kuti irambe iri pachigaro chatika tazoona kuti vazhinji venguma opposition parties dzero mukafika ipsa mukafunga vatungamiri vayo ndivo vanhu vakanyora bumbiro romutemo riripo tandozotinetsa isenc kuti kunyange chero ikada kutoshandira mamwe political parties hapatorina political party yatingashanda nayo pari zvino nekuti hapana political party yatomunzwawo ichitaurawo zvokuti chakashata inyu konsheni yeyo chatotoona njetivo vanenge vachitopembedza konsheni yacheripo kuti aiwa yakanaka yakadai zvanupefu ndo isi kuita zvakati asi zviri pachena kwatiri tikatasa bumbiro romutemo rakaitwa paingnose government ndivo riri kuita kuti zvanupefu iramba ichidzvanyirira vana vezimbabwe
vamuchauraya muri kuzvinzwira vamwe vatotaura kuti havakwanisi kubatana nemamwe mapato asi imi muri kukurudzira nyaya dzekuti mapato ashande pamwe tichiona sezvakaita kodhi yamakabatai
ya tikuona sekunge maonero awo chendingade kuti ndingovati korektei mbijana inyaya yekuti bumbiro riripo papa rakanyorwa ngemapato mazhinji vamwe vacho vanga vari muinclusive government vanosanganisirawo isusu tanga tiri muinclusive government chendingade kuti vateereri vazive ndechekuti patakanyora bumbiro riripo izvozvizvi takanyora riine mutemo wakanyatsonaka chaiko unobvumidze free and fair election wokuti zanupf inokwanise kubviswa asi chakatadzise kuti mitemo iitwe aligned murume uya anozi Jealous Mawariri unotsigira va unova mutauriri wepati yava Joyce Mujuru ndiye akamhanye kucourt kuti maelections akurumidze kuitwa before the alignment of the laws ndokusaka tiine problem iyo but bumbiro chaizvo ranga rakwenenzerwe zvakanaka the only coalition so far iri muzimbabwe inonzi CORD zvimwe zvemuri kutaura izvo haisiri coalition yanga iri nyaya yekudimande maelectoral reforms hazvina chekuita nemubatanidzwa kuende kumaelections saka so far the only coalition iripo muzimbabwe inonzi CORD izve muri kutaura izvi magroups ekushanda towards a certain agenda isina chekuita nemaelections
vachivasa bato renyu rinenge richizobudirira here riri roga musarudzo dzekuti munge muchibvisa utongi hwezanupf
awa isusunc tatova redi pasarudzo ya2018
vamuchauraya kune vamwewo vari kupa yambiro munyaya idzodzo dzemibatanidzwa yekushanda pamwei
chindodo kuzivisa vateereri ndechekuti rume rimwe harikombi churu chara chimwe hachitswanyinda tikabatana tinobvise zanupf
mashoko ayo vachivasa
handizvozvo zvakangofanawo nokuti ndevazhinji hazvina marise avo chero vakaungana vakawanda sei pfungwa dzavo takuvadzidziva pfungwa dzavo hadzina kusiyanidza zvanupf
vanga vari mutauriri webato renca vamadok chivasa vari parunhare kubhikita kumasvingo nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kumutauriri werenewal democrats of zimbabwe vapishai muchauraya vari parunhare muharare muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 p.m. tiri kutarisa nezvezvisungo zvegoredzva zvezvizvarwa zvezimbabwe kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera ragai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mutungamiri webato rezimbabwe people first amai Joyce Mujuru vodzokera kumatare edzimhosva vachiti mabond not haasi pamutemo zimbabwe inoti yave kuda nguva yakareba yekubhadhara zvikwereti zveimf world bank nedzimwe nyika asi vamwe vanoti uku kuteya nzou neriva varimi vechibage munzvimbo yemakonde mudunhu remashonaland west vanoti gohwo ravo richakanganiswa zvakanyanya nekuda kwemakonye kana kuti armyworm ayo ari kudya zvirimwa zvavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemire nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo.